inoreleke zvazvikuzvivara magamba ramangwana nyika yezimbabwe kuti izosvika pakusununguka yakadeura ropa rakawanda zvikuru nevana vechidiki vakanga vakuti isusu zvekuti tirambe tichitongwa nevapambetsumu vakabva kune dzimwe nyika dzekumadekero hatichadi pane vashanu vakaenda kuhondo vechidiki mazuva iwayo kubvira 73 kusvika 79 patakazosununguka pavashanu rega rega vakaenda kuhondo tikangoti vaviri ndovakadzoka vari vapenyu vamwe vese vakatakatika muhondo iyi saka zuva ramangwana iri tinoripa hugamo hwakarema hwakakodzera kutongera hugamba hwevana vemuzimbabwe
kune vamwe ambasada muchangwa vechidika vaakuti aayiwa kana nyika yakanzi yakasunungurwa isungirirei painga iri nokuti upenyu hapana zvauri kuratidza kuti hwashanduka zvii zvamungavataurirawo
haa vanhu vanenungo vanonetsa nenyanya hadishaiki iye zvino muri kuona nyika yedu yave neparenji itsva inonzi zigi inosapotwa negoridhe vari kuchera goridhe iyayo vana vadiki vanochera goridhe rinopfuura 20 tons pagore rega rega. This is more than $2 to $3 billion. Iri kuenda kune vana vechidiki vari kuchera goridhe muzimbabwe. Zvinotoita vamwana vavo ii vane imope vane pfungwa dzakadzungurudzwa nekumadekero vanongopuwa kuti vanhu vatema vakatonga hapana chinoitika. Hatingabatikana nevanhu vakadaro. Tinobatikana nevavo vanotarisira ramangwana rakajeka zvikuru nemafambisirwo ari kuitwa zvezveupfumi zvekubatwa kwemaoko nevamunangagwa kubvira pavakatanga kutonga.
Kwouyawo nyaya imwe ambasada muchangwa yevakarwa hondo pane vamwe vari kutiwo welfare kana magariro avo upenyu hwavo hausi kunyatsoratidza basa guru ravakaita munotiwo
ichokwadi ichocho inonyinyisa zvikuru sechairman wemavaveterans kuti mararamiro avo haana kodzero nekugona kurwa kwatakaita kukunda mabritish isu ani yekutanga inoti yabudirira kumurwisa toenda kunotonga toita marombe kusirisa hwina dzimwe ani dzese pagumo rese vanenge vahwina ndo vanowana vakaisa muromo wavo pazamhuremende vachiyamo izvi hazvina kuitika muzimbabwe saka hurumende yekutanga yemusecond republic yakatiregerera asi tiri kufara kuti hurumende yeka yesecond republic pave nekutanga kuongorora nyaya iyoyi hongo hazvizi kuti vakapakatika asi vachiri vapenyu ivavo ndiyekari yekuti zvino zvatavakuvaka mataundi matsva pana manhizi vaakuitika sindura tichawanawo mukana wekupiwa masendi.
Pane vari kutiwo vakarwa hondo yerusununguko vanoshandiswa mune zvematongerwo enyika kumbunyikidza nekutyora kodzero dzevanhu nekushungurudza veruzhinji munotiwo
manyebos unoti vanhu vakabva vari pakati pemakore 12, 19, 12, 23 vakarega kuenda kuchikoro vachirwira nyika ivo vazhinji vakasiya shamwari dzavo masango zvada kutaura voti vanhu ivava vanhuzi vanombunyikidza vanhu kuti vasavafarire ivo vari vakanotsvaga voti nedhemokirasi yachinini kune vanhu vanenge nepfungwa dzenyika dzekumadekero dzine godo nenyaya yekuti vana vemuzimbabwe vakavazvambira pahondo yechimirei ndo vanofambisa shoko ravo rekutaura irori saka isusu hatinei nevanhu vakarasika mupfungwa